Vachivhura zviri pamutemo musangano wemazuva maviri wekusimudzira utongi hwejekerero uye kurwisa uori wehigh level conference on the promotion of good governance and fight against corruption muguta reGaborone nhasi, mutevedzeri wemukuru weimf amai Antoinette Tsayei vati Zimbabwe imwe nyika dziri kuedza kudzika urongwa hwakanangana nekurwisana neuori. Vaenderera mberi vachiti vatungamiri vemuAfrica kusanganisira vaEmerson Mnangagwa vari kuita zvese zvavanogona maringe nekuti zviwanikwa zveveruzhinji zvishandiswe nemazvo.
And Africa's leaders are stepping up.
Chinonyanya kukosha uye chinhu chechitatu chinounzwa nenyika zhinji kuve nechokwadi chekushanda pachena uye kutarisirwa kweveruzhinji kwekudyara kwakadaro.
Amai Tsayei vati nyika dzinoti Botswana, Zimbabwe, Mauritius pamwe chete neGhana dzakadzika urongwa hwakanaka hwekugadzirisa upfumi kunyanya munyaya dzemari dzisina kuchena kana kuti money laundering muchirungu.
Botswana, Zimbabwe, Mauritius neGhana nedzimwewo kuremekedza mutemo nekodzero dzemidziyo. Izvo zvoita kuti vanosima mari dzavo vasime vachiziva kuti hurumende yenyika iyoyo icharemekedza zvisungo zvemutemo.
Muhurukuro neStudio 7 kumuchato wemusangano uyu, mukuru muchikamu chekuferefeta mabasa emari inogona kuzoshandiswa mumabasa eutororo nezvimwe zvisiri pamutemo kana kuti Financial Intelligence Unit munyika vaOliver Chiperesa. Avo vapinda mumusangano uyu vanoti IMF yabaya dede nemukanwa mukupembedza kwayo Zimbabwe.
Mugore ra2019 nyika yedu yeZimbabwe muna October yegore iroro yakaiswa palist yenyika dzainzi hadzina mitemo nemainstitutions akanyatsokwana ekurwisana neatinoti mafinancial crimes and neanti-money laundering. Saka taiswa palist iyoyo neinonzi FATF, takakwanisa kushanda nemastakeholders akasiyana-siyana munyika tichiisa zvaidiwa, mitemo yaidiwa, tichistrengthena mainstitutions aidiwa ekuti tikwanise kurwisana nemafinancial crimes munyika medu. Saka zvinove izvozvo zvakazoita kuti kusvika muna March 2022 tibviswe palist yeFATF yenyika dzainzi hadzina framework dzakanyatsonosimba dzeanti-money laundering.
Kubva zvakaumbwa chikamu ichi munyika, vachiperesa vati vakawanda vasungwa.
Zvechokwadi chaizvo, tiri kuona quite a lot of progress. Tichiine zvakawanda zvatiri kufanira kurwisana nazvo. Kurwisana necorruption haisi event imwe chete rwendo. Saka ndiri kuona kuti takwanisa kuisa mastep akasimba pamakore mairi matatu apfuura.
Asi nyanzvi munyaya dzezvoupfumi, musangano weLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti hurumende yakafanira kudzikisa gecho mukuona kuti mitemo yakadzikwa iri kushanda nemazvo.
Zimbabwe taane mitemo yakanaka yatakadzika. I think vatinongoda kuti tinge tichi improve kunyaya yekuchidhila nemamwe maleakages atiri kuona muekonomi anosanganisira kunyaya dzesmuggling especially yemaminerals. Zviri kuita kuti senyika tinge tichirasikirwa nemari yakawanda pagore rega rega.
Masangano anorira kodzero dzevanhu nemamwe mapanzo eUnited Nations anoona nezvemafambisirwo emari ari kupomerawo hurumende yeZimbabwe mhosva yekushandisa mitemo yakaita seweFinancial Action Task Force wekuona kuti mari hadzipinde nemunyika kunobatsira zvikwata zvinofurikidza mwero kuzvinyirira masangano akazvimirira oga. Mukuvandudza mutemo weFATF uye Zimbabwe yakabva yati yave kuvandudza mutemo unoona nezvemashanduro emasangano akazvimirira weprivate voluntary organization act zviri kushorwa nevanorwira kodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muGaborone, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.